Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu zvita 7/2018. Makaterera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inoti inoda kuona vanhu vakapfuura vanhu vakafa mumhirizhonga yakaitika munanya mavhuvhu vachimiswa pamberi pematare edzimhosva. Vamwe vashandi vehurumende vobatana navana chiremba mukuramwa mabasa.
Studio
7 inoita hurukuro nomuimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Matambudziko munyaya dzezveutano munyika ari kuramba achiwedzera zvichitevera kuramwawo mabasa kwevanoshanda kunotorwa mifananidzo yemax-ray kutanga nezuro. Vana chiremba vachangopedza zvidzidzo zvavo vapindawo muzuva rechinomwe vachiramwa mabasa vachida kuti hurumende igadzirise mashandiro avo pamwe nokuvawanisa zvokushandisa pamabasa avo. Vana chiremba ava vanotiwo vanoda kuti hurumende itarise zvekare mari dzavo dzemihoro nekubatsirikana uye varerutse pavanopinza munyika motikari dzavanenge vatenga kunze kwenyika. Kuramwa mabasa kwevashandi vemuzvipatara zvehurumende uku kunonzi kuri kurwadzisa zvikuru varwere avo vave kudzoserwa kudzimba dzavo. Mutauriri wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Mnyamande, avo vari kuumeya kuSweden, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sesangano vari kukurudzira kuti hurumende igare pasi nevana chiremba vari kuramwa mabasa ava nekusakta kwarwere vasati vanyanya kumerwa neupenyu.
Kuramwa mabasa kwana chiremba kunoisa varwere pasina kumira zvakanaka. Munoziva kuti pese panoenda ana chiremba kana vashandi vezveutano pakuratidzira kana kuramwa mabasa, zvinokonzera kuti vamwe vanokwanisa kurasikirwa neupenyu, vamwe vanokwanisa kuita macomplications anogona kuzogara nawo zveupenyu hwese. Saka hapana doubt pakuti mastrike ana chiremba kana mastrike evashandi vezveutano ane maresults asina kunaka kuvarwere.
Tinozwawo kuti maradiografa vajoinawo mukuramwa mabasa kwavana chiremba uku. Zvinowedzera zvakadii matambudziko muzvipatara?
Munoziva mashandiro azvinoita muchipatara. Vana chiremba vanoshanda netimu yevamwewo maspecialist ezveutano nemaradiografa vanova vamwe vavo. Saka mukatarisa kuti toti pakutorwa kwemax-ray, kutorwa kwemascan nezvimwe zvakadaro zvinoda maradiographers, hazvikwanisi kunge zvichiitika kana maridiografa achinge akuramwa mabasa zvekare. Saka tingati zvinotowedzera kucomplicata situation iri muZimbabwe kuti vana chiremba kwavari kuramwa mabasa, maridiografa wouti akuramwa mabasa, zvinokompromisa zvikuru access to health kumapatients eZimbabwe. Ndosaka tichingoramba tichikurudzira kuti ministry yehealth neministry yefinance negovernment yeZimbabwe vanofanira kugara pasi nechimbi chimbi vatarise magrievances ari kutaurwa nana chiremba avo veZimbabwe Hospital Doctors Association nemaradiographers veZimbabwe Radiographers Association vagadzirise danho iri.
Dr. Nyamande, tinonzwa kuti vana chiremba vari kunyunyuta kuti havasi kuwana zvinhu zvakaita semishonga nezvimwe zvavanoda zvokushandisa muzvipatara. Inyaya here ingaita kuti vabva vakanda mapadza pasi kana kuti vaikwanisawo kumbozhezhekedza nezviripo vachiemerera kuti hurumende itore matanho?
Pandakatarisa magwaro akanyorwa nana chiremba vari kuramwa mabasa, kushayikwa kwemishonga ihwani yemamwe marizeni pamarizeni akawanda. Mukatarisa vana chiremba vari kutaridza kuti havana peturu. Hatingatarisi vana chiremba kuti vangakwire mumakombi nevarwere kuti vakwanise kuya kubasa, kana kuti hatingatarisi kuti vana chiremba vangafambe kubva kucharge office kuenda kuparire nyatwa netsoka. Vana chiremba zvigara ndakaona vari kutaura nyaya yekuti mari yavari kutambira haichakwani. So hurumende inofanira kutarisa zvimwe zvinhu zvainokwanisa kumotivheta nayo vana chiremba kunyange isina mari. Mushonga yes inodiwa. Vana chiremba havasinanga, havashopere. Vana chiremba vanoshandisa madrugs, vanoshandisa maaccessories, mamedical sundries. Kana zvinhu izvozvo zvisipo, basa rana chiremba harifambi.
Avo vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe, Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vachitaura vari parunhare kuyumeya kuSweden naJonga Kandemiri weStudio 7. America iri kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaburitse zvakabuda muongororo yokupfurwa kwevanhu muHarare nemauto musi wa1 Nyamavhuvhu. America iri kudawo kuti vakapara mhosva iyi vasungwe. Izvi zvakabuda mumusangano wekomiti yedare reSenate inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica muWashington DC yaizeya nyaya yeZimbabwe. Masineta akataura pamusangano uyu anosanganisira sachigaro wekomisheni iyi vaJack Flake vokuArizona, vaChris Coons vokuDelaware uye vaCory Booker vokuNew Jersey. Vatatu ava vakashanyira Zimbabwe gore rino vachinotaura navamunangagwa nevamwe muhurumende. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Muteedzeri wemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica muhurumende yeAmerica, kana kuti Deputy Assistant Secretary of African Affairs vaMatthew Harrington, vakati vanoda kuona hurumende yeZimbabwe ichitora matanho akasimba kune avo vakauraya vanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu.
We would encourage the president to make the findings of that commission public, and if the recommendations are credible, to implement those recommendations. Ultimately, we are looking for those who are responsible for what happened on August 1st and in the aftermath to be held accountable.
Tinoda kuti gwaro rezvekupfurwa kwevanhu riburitswe pachena kune vanhu vose, uye vose vakauraya vanhu kuti vatongwe nekurangwa.
VaHarrington vakatiwo vari kushushikana zvikuru nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanopikisa, vachipa semuenzaniso kwavanoti kushungurudzwa kuri kuitwa muteedzeri wasachigaro webato reMDC vatenda ibiti, avo vari kuendeswa kumatare vachinzi vakazivisa zvainge zvabuda musarudzo ZEC isati yazvitura kuruzhinji. Vamunangagwa vakakurudzirwawo kuti vazadzikise zvavari kuvimbisa mukuunza utongo hwejekerere vasati vataura kuti zvirango zvavakatemerwa neAmerica nevamwe vakuru muhurumende yavo zvibviswe. Mashoko aya akatsinirwawo navaBooker. VaCoons vakatiwo Zimbabwe haina kumira pakanaka panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika, nekudaro inofanira kusunga dzisimbe.
There's political reform and there's economic reform, and given the very deep hole that Zimbabwe is going to dig itself out of in terms of being a pariah state, both of them have to move.
Zimbabwe ine mutoro wakakura panyaya yekuedza kuzvichenura mukudyidzana kwayo nedzimwe nyika.
Vachipawo uchapupu kukomiti iyi muzvina bhizimisi vaJoe Mutizwa, vakati zvinhu zvave nani zvakanyanya panyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pasi peutongo hwavamunangagwa zvichienzaniswa nezvaiitika pasi pevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMutizwa vakatiwo vanoda kuti zvirango zvibviswe nekuti zviri kukonzera matambudziko kuvanhuwo zvavo muZimbabwe uye vemabhizimisi.
We hear talk that there are targeted sanctions, but the impact, the net impact of the sanctions on the economy of Zimbabwe is large. We are aware, of course, of the country risk, which is associated with the negative image that is painted as a result of sanctions.
Zvirango zviri kukanganisa nyika yeZimbabwe zvakanyanya. isu vemabhizimisi hatichakwanisa kana kukwereta mari uye vanhu vekunze vari kutya kutanga mabhizimisi munyika nenyaya yezvirango.
Asi vamwe vakapawo huchapupu vaTodd Moss vanoshanda nesangano reCenter for Global Development vakati nyaya yekuti zvirango ndizvo zvakanganisa upfumi muZimbabwe ndiye mugodzi matsuro.
Finally, I want to raise an issue that I'm sure will come up today, which are sanctions, which are a complete red herring. The government blames US sanctions for their economic troubles rather than grappling with their own mismanagement and corruption. There are about 70 people and about 70 entities on the US sanctions list. Zimbabwe's leaders cannot borrow, not because of U.S. sanctions, but because they have not paid their bills and are now more than $5 billion in arrears.
Nyaya yekuti zvirango ndizvo zvauraya nyika handiye chokwadi. Zimbabwe yakanganiswa nenyaya yeuori uye kutadza kutungamira. Zvekusakwereteswa mari inyaya yekutadza kubhadhara kwayo zvikwereti.
Asi vachipawo divi rehurumende pamusangano wakaitwa muAmerica nezuro, munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 parunhare kuti vamunangagwa havana dambudziko nekuburitsa zvinenge zvabuda muongororo yakaitwa navamushante.
Hapana chachinja kubva kuvimbiso yavakuru yemukuru wenyika. Vimbiso vakati ivo zvinhu zvichaitwa pajekerere, vanhu vachiona vachizvinzira zvinonzi zvakaitika. Kana umbowo hwakapiwa pajekerere nezvazvakabudamo zvichapiwawo pajekerere panguva yakakwana naprezidendi.
Vamangwana vanotiwo hurumende inoda kuti zvirango zvibviswe.
Zvirango ngazvibve, nokuti zvirango zviri kurwadza varombo.
Vachipindura mashoko avamangwana aya, mutauriri webato rinopikisa reMDC vaJacob Mafume vanoti ZANU-PF haina kuzvipira kuvandudza zvinhu.
Politics dzavo ndedzekare kare dzeudzanyiriri dzekufoseredza dzemusengabere kupinda nepower. Vanhu veZimbabwe vavakushungurudzika nekushayiwa freedom munyika mavo, vakada kumacha vanoshudwa.
America yakatemera vakuru veZimbabwe zvirango muna 2001 ichivapomera mhosva yekutonga nedemo. Asi hurumende yeZimbabwe inoti yakatemerwa zvirango izvi nenyaya yekuti yainge yatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Ende yazivisa kuti mapurisa achanga ari mumigwagwa aine chinangwa chokudzivirira tsaona. Izvi zviri kutanga svondo rinouya. Gurukota rinoona nezvekutakura kwezvinhu vaJoel Big Matiza vanoti mapurisa achange achibatsirana nesangano reTraffic Safety Council pamwe nebazi reVehicle Inspection Department mukuedza kuderedza tsaona mumigwagwa zvikuru panguva ino yezororo reKrisimisi negoredzva. Mapurisa akange ambomiswa kuisa maroadblocks mumigwagwa achipomerwa mhosva yokuita zveuori. Asi mushure mukugadzwa kwava Emmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika, mapurisa anonzi akagadziridzwa achirongerwa kuita zvinhu nenzira itsva. Mutauriri weTraffic Safety Council of Zimbabwe vatatenda chinoda, vanoti ruzhinji rwevanhu rwanga ruchinyora matsamba ruchikurudzira kuti mapurisa adzoke mumigwagwa kuzomisa tsaona dziri kuitika.
Taita kuti maroadblock adzoke yava rebranded police force nokuti vanga vagara zvavo varimo. Chaita kuti vazinyaya kuva visible, vanhu vachema-chema tsaona dzaitika idzi. Mukaona mameseji atina mapurisa ngaadzoke murodhi vedu vetopera nokupa mapurisa akakuvhotegwa navanhu kuti vati
zvakange zvambokonzera kubviswa kwavo zvagadziriswa here.
Muold dispensation mungada kuziva kuti ndo mune nyaya dzanga dzichitaurika. Saka ike zvinozvi vanhu vose vanongofungidzira kuti pavakambonga vanzi patakaita restore legacy vakabva vazonzi ivo chaivo chaivo vakataura voga rebranding exercise yavakaita. Saka inini nekuona kwangu ndinoona sokuti haike zvinozvi munhenzva wava munhenzva. It's no longer business as usual. Zvokutaura kwokuita maethics anonzi mawork ethics a new dispensation iyoyo yakaramba akabatirirwa. Ndomunga ndosaka vanhu vachiti mapurisa ngaadzoke. Zvinoita madhiraivha acho redhirobhoti munhu ari papa anongopinda unonyatsoona oga kuti zvokwadi imogo dzega dzega murodhi medu.
chichi chaitwa chakasiyana nezvaimboitwa kare.
Apa manje mvunzo uyu ina handigoni kuti ndiupindure sezvo ndisingadzi kumapurisa. Ndaupindura pakungoti kufarirwa kuri kuti vanhu nemapurisa idzoka, asi naizvozvo tisafani kuti ivo vechipurisa vane maspokespersons avo. Uyoyo mubvunzo wago anza ndivo anoziva zvavanenge vari padashboard reperformance yavo.
Ko kudzoka kwemaroadblocks uku ndeke chinguva chidiki diki here kana kuti kudzoka zvachose?
Isu setraffic safety council tinobva takutaurirai kuti international best practice inoreva kuti road safety, holistic road safety, ine ma6 E's. Ma6 E's ndipo pane engineering, education, enforcement, emergency, everyone ne-evaluation. Saka pa-enforcement tikaenda kupi kunyika dzose, tikashaya mapurisa muroad tiri kufa, hapana enforcement inenge ichiitika. Saka ndezve nguva yese.
Avo vanga vari mutauriri weTraffic Safety Council of Zimbabwe vatatenda chinoda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yati inoda kuti va Meng Wanzhou vanove mukuru wezvemari mukambani huru yezveumhizha yeHuawei avo vakasungwa nemugovera wadarika kuCanada vasunungurwe. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vadoma mutauriri webazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika Amy Heather Nowelt kuti vave umiriri weAmerica kuUnited Nations. Kudomwa uku kunoda kutanga kwatambirwa nedare reSenate. Vakaremara vanoti vatori venhau vanofanirwa kuve neruzivo rwakakwana pamusoro peurema kuitira kuti vakwanise kunyatsonyora pamusoro penyaya dzavakaremara vane dambudziko reHIV AIDS. Safari Njema anotipa nyaya iyi.
Vanomiririra vakaremara muparamende, Senator Joyce Timire vanoti vatori venhau vakawanda havasi kukwanisa kutsetsenura matambudziko anosangana nevakaremara kuburikidza nechirwere chemukondombera.
Tinotarisira kuti vanhu vakaona mudzimai ane disability kungombona ari muspirit ndozvava kutonyora izvozvo. Vanotanga kunyora nezvedisability yake vachinyatsotsanangura, asi mustriti munenge muna vanhu vakawanda. Handirevi kuti ndinokurudzira kuti vanhu vaende mustriti, asi chandinoda kutaura ndechokuti munhu ngaarege kutsanangudza nezvokutaura nezvedisability yomunhu. Ngaangotsanangudza nezvaita munhu chete, kuitira kuti munhu uyu agoziva kuti izvi zvakaipirei, zvakanakira chinyi, vangonyora nyaya dzinyaya.
Chipanga mazano chemutungamiriri wenyika pamusoro pezvishuwo zvevakaremara vaJoshua Malinga vanoti vatapi venhau havana dzidziso yakakwana pamusoro peurema.
Vanhu vane pfungwa zvokuti vanhu vakaremara havawani AIDS nokuti havaende kutsime kunotorwa AIDS. Vatoda kuti vashandure pfungwa yavo vazive kuti zvese zvinoita nevanozviona kunge kwavo zvinoitwa nomunhu wese.
VaDawson Chauke avo vane makore 20 ekuberekwa uye vasina rumwe ruoko vari kuita zvidzidzo zvavo paGreat Zimbabwe University vanoti vakawanda vasinganzwe kana kutaura nevamwe vasingaone havasi kuwana ruzivo pamusoro penhaurwa dzeHIV AIDS dzinoburitswa mumapepanhau nemumaterevhizheni.
Vamwe vacho havagoni kuverenga, vanodropa chikoro. Mumwe chacho anogona kuti aenda kune chimwe asina kuenda kumanwa ari kunwa maschools mangati asana vakapota vanani. Mumwe kana akaenda kumamwe madaily schools kana mamwe madaily schools havanenge pasina vamwe vakaremara vakadaro. Saiya kana akaenda apa anofeel achiti different, then obva adropa chikoro chiya, then kuzove time kuti averenge kana kuti associate nevanhu ainobva aita shoma.
Izvi zvinotsinirwa navatendai dimikira vanova mutevedzeri wasachigaro weNational Disabled Persons Organization.
Ukaenda izvozvi chero mumahospitals tirikutaura nezvenyaya HIV and AIDS issues, but unoona walls ese akazara nemapapers, mapapers akanamirwa aya kwatiri they are just but blank papers. Because you can really find an article in Braille, which means apasati bato even in sign language, which means communication yacho haisikuita. There's still a barrier pakati pevanhu vane madisabilities nevanhu vari able bodied.
Muzvare, tinotenda Chikunya, avo vari kuita zvidzidzo zvavo zvekutapa nhau vari muHarare vanoti vatapi venhau vanofanirwa kushandura mabatirwo avanoita nhau dzine chekuita nevakaremara, zvikuru dzeHIV AIDS.
Tikatasa kune vanhu vakaremara, kunyanya ndiri kuona iyai yatinoti online media, ndo iri kumboedza kuti nyaya dzainobata inge ichisanganisira zvakare nevanhu vakaremara. Tikatasa even pamanyorerawo, even panyaya dzehutano, unoona vachitobata dzine hutano vachisanganisira vanhu vakaremara. Chero dzeyatingati outreach iyaya yekuti panaane albinism kwakati batani chirwere cheganda chakadai, ndo vari kunyanya kubata. Asi tikatasa vemapepa nevematv ava vatinoti traditional media havasi kunyanya kudzibata-bata nyaya idzodzo.
Vakaremara vakawanda vanoti shuviro yavo ndeyekuti vatori venhau vave neruzivo rwakakwana panyaya dzavanoburitsa dzinobata vakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC, anemi muchirongwa ndini Tanonoka Wande. Muri yenhabvu muZimbabwe yakaungana pane imwe hotera muHarare manheru anhasi pamabipo ekupemberera vatambi gumi nemumwe chete vakaita mashiripiti mwaka uno, kusanganisira achatora mukombe weSoccer Star of the Year. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Hapana anechekuita nezvemutambo wenhabvu asipo pamabiko aya. Kubva kune vezipa kusvika kune vePremier Soccer League, tichidarika nemuvanyori vemutambo uyu, vatambi nevarairidzi nevamwe vatsigiri venhabvu avo vapiwa mukana wekuvepewo pamhemberero iyi. Mabiko aya ari kusvika pakati peusiku, asi mutambi weFC Platinum Rodwell Chinyengetere ndiye ari kutarisirwa kunyemwerera akananga kubhanga atambidzwa mukombe weCastro Soccer Star of the Year nemari inoita iyo zviuru zvishanu zvemadhora. Zviri pachena, mushure mekutora mukombe weLeague neFC Platinum nekunwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vese, kuti Chinyengetere oyo akawana mavhoti akawandisa pasaro dzevatambi akaitwa anokodzera kutora mukombe uyu. Muteveri wemutambo wenhabvu vatatenda makazhu vanotitaurira maonero avo muchiitiko chanhasi.
Chinyengetere ndiye ndiri kuona kuti achatora bhozi, ndiye akaita top goal scorer plus akatora futi league. Mufana iyeye ndiri kuona kuti ndiye anofanira kutosarudzwa kuita kuti atore ndiyeye.
Mumwe muteveri wenhabvu asi achitsigira Capes United vatitas Goya vanotsinira.
Ndinoona Rodrick Chinyengetero ne kulida kwavakaita Platinum kuti vatore league, ende anenge akatamba zvine mutsindo kupfuura mamwe maplayers. Ndinomira neye murume
akatambidzwa mukombe uyu kanenge kave kechipiri Chinyengetere achora mukombe uyu mushure mekutora zvekare mwaka wapera. Izvi zvinoita kuti Chinyengetere abatane nevatambi vekare vane mukurumbira Peter Ndovhu nemushakabvu Stanley Ndunduma mukutora mukombe uyu kaviri kubvira watanga kutambidzwa muna 1969. Asi anenge ari kure kure nekukwanisa kusvika pana George Shaya, uyo akatora mukombe mumwe chetewo kashanu muna 1969, 1972, 1975, 1976 na1977. Sezvakangoitikawo mwaka wapera, zviri pachena kuti murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza ndiye ari kutora mukombe weCoach of the Year mushure mekutora mukombe weCastro Premier Soccer League vachiri nemimwe mitambo. Aka kanenge kave kechipiri zvekare Mapeza aitora mukombe uyu mushure mekusimudza muna 2009 apo airairidza Monomtapa nemwaka wapera zvekare. Mukombe wemubati wepagedhe uri kuratidza kuti uri kuenda kuna Ereos Banda Islanders, uyo akasarudzwa pavatambi gumi nemumwe chete vari kukwikwidza kutora mukombe mukuru. Kunyange hazvo, kune vamwe vanofunga kuti Petros Mari weFC Platinum ndiye anga achifanira kutora. Mari ndiye akanwiswa zvibodzwa zvishoma shoma makwikwi eligi. Mari akakandwa zvibodzwa gumi nezvina chete, Sibanda achikandwa zvibodzwa makumi matatu, asi vanosarudza vane zvimwewo zvavanotarisawo. Asi zuva ranhasi riri kuratidza kuti nderachinyengetere uyo achatambidzwa zvekare mukombe wegolden boot wekunwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vese mushure mekukonda zvibodzwa gumi nezvinomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muimbi ane mukurumbira zvikuru Thomas Mukanya Mapfumo ari mugweru pagolf course Maneru anhasi achiparura mabira erunyararo achiti munyika hamuchina kumira zvakanaka nenyaya yokusawirirana pakati pemapato ezvamatongero enyika. Mapfumo akasvika muZimbabwe nemusi wechitatu achibva kuEugene, Oregon muAmerica. Ngatinzwei hurukuro yaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Aiwa, zviri kufamba zvakanaka. Iye zvine izvi tanga tiri munzira kuuya kugweru kwatino ndo kune show yekutanga. Saka vanhu vari kufara zvikuru nokutiona. Takaona vakawanda vakatimirira paairport vakawanda. Saka hatinofara zvikuru kuti vanhu vari kufara kuti tambodzokawo kumusha tingoshanda tiri kumusha.
Chinangwa chemabira amuri kuita ndechei chaizvo?
Chinangwa chedu ndechekuti tinoda kuti tinoda kubatanidza vanhu. Vanhu vasapesani, vanhu vari vanhu vamwe chete, tigotarisana nekuvaka nyika tiri vanhu vakabatana, tisingaite zvekupopotedzana kana zvebhoka popoto. Tombosiya izvozvo, nyika iyi ndeyeduka ende inyika yenhaka. Inyika vana vedu, zvizukuru zvedu nevachauya ndo nyika yavo iyoyo tinenge taenda. Saka tinoda kuti vanhu vabatane, vasaite politiki dziya dziya dzataita dzataiona kudhara dzekukandirana matombo nokuita sei sei. Isu tiri kubva kuUnited States kwatinoonawo utongi kuti kana ichinzi demokrasi munhu ane kodzero yekuti ataure zvaanoda nokuti icitizen yenyika iyoyo kana kutaurira dida. Saka ndo zvinhu zvatinenge tichida kuti tionewo zvichiitika munyika medu.
Muimbi ane mukurumbira zvikuru Thomas Mukanya Mapfumo achitaura ari parunare ari mugweru naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. America inoti inoda kuona vanhu vakapfuura vanhu vakafa mumhirishongo yakaitwa muna Nyamavhuvhu vachimiswa pamberi pematare edzimhosva. Vamwe vashandi vehurumende vobatana navana chiremba mukuramwa mabasa. Tasvika kumapfumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti moswera zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7, ngolwesihlanu, mhla ka 7 kuMpalakazi 2018. Ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abantu bakhala ngemali eyingcosana yezabelo.
80 countries lapho okwenziwa khona devolution. Uzathola ukuthi kulawa amazwe into emqoka eyenza ukuthi devolution ingahambi kuhle ukuthi uhulumeni uyanika abantu singathi ama responsibilities angabeni imali.
Osama bizimusi eZimbabwe bathi sebesebenza lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
We in the private sector have taken a view, and our view is that we got to work with the government in power. We are not politicians. We give constructive criticism.
Sasithethe isinqumo sokuthi kumele sisebenze lohulumende kasikho kwezombusazwe.
Abantu bathi sebephila ngokwenza imisebenzi engaqedakaliyo ukwenzela ukuziphilisa. Inhlanganiso ezichiyeneyo zithi ingcosana imali yezabelo ethulwe nguhulumende kubhajethi yomnyaka ozayo. Ngakho ke uhulumende kumele adinge enye imali yokwengezelela ukuthi luphumelele uhlelo lokupha izabelo amandla okuzivusa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni wenhlanganiso yezabelo ngaphansi kophawu lweZimbabwe United Residents Association. Lokhu kulandela ukwethulwa kogwalo olwe-Metropolitan Bill le-Local Authorities Bill isiphathamandla sikahulumende ePhalamende uMnumzana July Moyo. Inhlanganiso lezi zithi imali efakwe nguhulumende kumele ikhutshulwe ukwenzela ukuthi umsebenzi lo uhambe kahle lezigaba zenelise ukwenza inhlelo ezilohlonzi. Omunye wabakhulume emhlanganweni lo owenziwe namuhla kobulawayo ngumnumzana Mfundo Mlilo okunhlanganiso ye-Combined Harare Residents Association.
Isiqokoqela sokuhlangana sibangelwa ukuthi ngathi usiphathamandla we-local government uJulai Moyo usekhiphe ugwalo lwe-bill kumbe singathi umthetho we-devolution okumele ungene kudala le-parliament olwe-Metropolitan Bill le-Local Authorities Bill. Ngathi lezi ngwalo yizo ezinika impilo ku-devolution. So thina njengezakhamizi sithe sihlangane sikhulumisane sixoxisane ukuthi kuyini esifisa ukuthi kutholakale kusemthethweni we-devolution.
Ukhulume kabanzi ngokufiswa ngabantu.
Thina okumqoka esikhangelane lakho ukuthi there is no money without devolution. Lokhu kuthi ukuthi uhulumende xa esenza i-devolution ngoba sesikhangele ezinye ingwalo besingathi i-study ekhangela 80 countries lapho okwenziwa khona i-devolution. Uzathola ukuthi kulawa amazwe into emqoka eyenza ukuthi i-devolution ingahambi kuhle ukuthi uhulumende uyanika abantu esingathi ama-responsibilities angabeniki imali yokuthi lama-responsibilities ahanjiswaya phambili. So thina sigijimisa ukuthi uhulumende yebo ngathi usehambisane lesisekelo sombuso se-constitution esithi 5% kumele inikwe ama-local authorities. Kodwa uzathola ukuthi amanye amazwe njenge South Africa 57% of their budget esingathi iyahamba kuma local authorities isenza lokho kuthiwa infrastructure funding kumbe bayakha imigwaqo, izibhedlela, lento eziningi. So kuqakathekile ukuthi uminister we-finance adivolve i-budget yakhe kumbe imali eningi kumele isetshenziswe kuma-provinces.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Zibusiso Dube obona ngokukhutshwa kwembiko enhlanganisweni yeBulawayo Residents Association.
Ukuthi sifisa ukuthi uhulumende aphathisane labantu, labantu bathi babe involved ekwenziweni kwakhona ukuthi kube le devolution of power, njalo kube lokwazisana ukuthi ukwenziwa kwe-devolution of power so into engayenziwa ngihulumende eyedwa. Kumele wonke ama-stakeholders abe involved ukuze udaba lolu luphumelele eZimbabwe.
Omunye obengene lumhlangano umnumzana Alec Dube uthi ukwehlukaniswa kwamandla lokhu kulakho ukuletha ukuthula eZimbabwe.
I-devolution of power yinto kuphela engaxakulula ukungezwani phakathi kwabantu besishoneni labesindebeleni. Angifuni ukuthi abantu bangithathe njengokuthi ngingimbandlululi, angibandlululi lutho, but ukuthi kube le devolution into engcono. Kasizange sigijimele i-autonomousism, sagijimele ukuthi kakube le devolution. Sisenziwa ukuthi sathi sikhangela sathola ukuthi ukuzwana phakathi kwabantu besishoneni labesindebeleni kuzima. Abasoze babambana ngenxa yendlela ababusana ngayo. Kwehlula besegangeni bengama besalweli lizwe izibra lezanda ehlula ukubambana. Kwehlula ukubambana sesibuyile sizevote ekhaya. So i-devolution of power is the best. Yinto engamelanga ukuthi yehluleke ukuthi yenze.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthi izabelo zizimele zodwa. Lokhu kuthakazelelwa ngabantu abaningi eMathebeleland leNkabazwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngokusenjalo, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi umhlangano lo ufezile injongo yawo ngoba izinqumo ezithethewe zamukelwe iziphathamandla zikahulumende.
Umhlangano wethu ufezile injongo ngoba sivele sikhuluma labo engasikaze sihambise ama-recommendations ethu. Esizakwenza ukuthi siyafaka izikhathi lokuthiwa ama-time frame. Esizafisa ukuthi iziphathamandla ezijele zikahulumende zisiphendule. Ngokunjalo sibona ngathi kuzasinceda ukuthi umhlangano uhambe kuhle. Vele sikhuluma kanje kade singananzelela. Uhulumende laye usekhuluma ngendaba naleyo ukuthi ufisa ukuthi ama-MPs ama-ministers labo kube le ndlela yokuthi lezi mpahla abakazisikade ama-assets bayadeclare. Endo abaliyanza sengikhohlile ngayiphi inyanga yacaca ukuthi ingqondo leyo bayithethe uluhlu lwangapha kuma-residence. So kuyatshengisa ukuthi umhlangano jesuka lawo uyafeza into esizifisayo njalo uyahlonitshwa izinqumo esizithathayo. Sivumelene ukuthi sifuna ukufuqa uhulumende. Okokuqala sikhumisa lama-councillors from amadorobha atshiyeneyo, siceda lapho bese sifuqa uhulumende ukuthi uhulumende aphume le policy kumbe lo mthetho othola ukuthi nxa umuntu esekhethelwe waba ngu-councillor kumbe ngu-MP sikhayela ukuthi kwaziwe ukuthi vele uthe engena ube lani. Kukhanya ngathi kulamanye ama-councillors athi angangena ezikhundleni abe sesawukuthiwa yibugolegole kuthiwa yi-corruption. Thola umuntu usela-ma-stand angu-7 angu-10 angu-1 usele ama-business usele ezimoto ezingaqedakaliyo.
Alizange licubungule udaba lomnotho welizwe okungani yikho okuphethe kubi izakhamizi kulezi nsuku.
Khonoko sikuthintile kodwa ungakunanzelela kungena ngaphansi kwendaba le yokuzivusa kwezabelo esi-devolution of power. Ngoba kulapho esiba lohlupho khona ukuthi nxa izabelo sesizivusa kuzaba lula lezi zomnotho nxa sifuna ukuvuselela asithi umnotho ngoba ama-industries. Kuba lula ukuthi nxa ibhajethi silethiwe isuka kuhulumende ibuya kusigaba ethile ngoprovinsi ethile. Selibona ama-industries, ama-natural resources akhona kuleyo ndawo yiwaphi, konke leyo sekukhayelile. Sabuya futhi sakhuluma ngakhona ukuthi okukhona okusenzela sibe lohlupho esingathi ayi-fiscal policy. Abantu bayahlala ku-central level esingathi kuseHarare, bathatha izinqumo sezifunga ukugijima umhlaba wonke. Abantu abahlala beZimbabwe, ama-citizens, bangabale input.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Osomabhizimusi weZimbabwe babambisana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ekuvuseleleni umnotho welizwe ogugudeke osugugudekile. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganweni wokuhlangana. Kyolisisa okwenzakala kwele Zimbabwe obuqoqwe ikomiti yedala leSenate eMelika ebona ngokwenzakala kuzwekazi leAfrika lezempilakahle iSubcommittee on Africa and Global Health Policy. Wethule lokhu ngumnumzana Joe Muthizwa, umqondisi weJSM Strategic Pathways, obemele osomabhizimusi abakunhlanganiso yeZimbabwe Stock Exchange Listed Companies Forum.
We in the private sector have taken a view. And our view is that we got to work with the government in power. We are not politicians. We give constructive criticism.
Sasithethe isinqumo sokuthi kumele sisebenze lo hulumende, kasikho kwezombusazwe. Sike sahlangana lomongameli eMasolomlanga kwa ngamtshela mina ukuthi kunenge okuhluphayo. Usevule amasango ukuthi sikhulume laye. Ngaye ngavalelwa ejele mina. Ngiyakwazi ukuthi kujoni nxa ezombusazwe.
At the age of 21, I was a political prisoner myself in Rhodesia. I know what it means to have a bad political situation.
Ute abantu abanengi bafisa ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke ngesiphangiphangi.
What we observe, Mr. Chairman, is that there's a crisis of expectations. People having been in bondage for 38 years now want everything today.
Balinde ukubona okwenzakalayo eZimbabwe. Siyabona ukuthi uhulumende wethula ibudget eveza ukuthi ilizwe lifisa ukusebenzisa imali ngemfanelo. Kodwa konke lokho ngeke kwenziwa ngelanga elilodwa.
Know how difficult it is to change things and to transform Zimbabwe.
Uphindo wathi kunengi okwenziwa nguhulumende kamnanga kwa okuzanceda ilizwe.
Our observation is that the president with his new administration has taken a number of very bold measures to correct things. First of all,
kunengi okwenziwa nguhulumende weZANU-PF. Kuzaba kubuhlungu okwesikhashana, kodwa konke okufiswa ngabantu kulakho kwenziwa kahle ukwenzela ukuguqula.
These people have been in office for 3 months. We submit that it is too early to judge them.
Kodwa umnumzana Matthew Harrington, umsekelo womqondisi wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lezwekazi leAfrika uthi kusakude phambili kwele Zimbabwe.
We want Zimbabwe to succeed and we would welcome a better relationship, but the ball is squarely in the government's court to demonstrate it is irrevocably on a different trajectory.
Nxa iZimbabwe ifisa ukuba yingxenye yomhlaba wonke jikelele, kumele iguqule ekwenzayo okugoqela imithetho etshiyeneyo.
The government should immediately end the harassment of members of the political opposition.
Amabandla aphikisayo athi ibandla leZANU-PF kalifuni ukusebenza lamanye ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe ilizwe. Unkosazana Tabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi kumele ibandla leZANU-PF lime kancane ukukhuluma ngezijeziso zenodo ukwenzela ukuthi likhulumisane laphikisayo.
Thina njengebandla leMDC elikhokhelwa ngubaba u-advocate Chamisa sesitshile ngendaba yokuthi ama-sanctions abulala ilizwe. Ama-sanctions okuthi abantu abasitshontshela imali bahambe emazweni bayeyidla imali yethu, akuhlalweni phansi sikhangele ukuthi okwenza ukuthi ikanda litshaye kuyini, yisiso esingqobileyo yini, sigezisa isiso esithi ngesithiwa i-dialogue. Lokhu esavela kukhetho, lokhu esikhuluma ngakho, kodwa bathi khona thina esikwenzayo ngamandlwane. Sahambe empini namabhunu, sabhulana, sabulalana, saqedana, kodwa sagcina sesilankeza sihlezi kuma-boardroom. Iindaba zombangazwe kaziqedwa izinduku, ziqedwa ukuthi sihlale phansi sikhulumisane umlota. Thina sesakhuluma ngokukhulumisana umlota, lalilalele ithi ku-commission. Ubaba uChamisa wakhuluma wathi ye ukhulumisana umlota kumele sikhulumisane, kodwa nxa sikhulumisana sikhulumisane nini, sihloniphana kungaze kwaba lomkhulu lomncane, ngoba singavele singene sokule answer akulakhulumisana okuzaba khona.
Obephethe udaba lweZimbabwe emhlanganweni owenzelwe kwele Melika izolo ngumnumzana Jeff Fleck osezatshiya isikhundla someli weArizona kudale leSenate. Ngimele iStudio 7 iseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Ngo-Life Talk lamuhla sixoxa ngokwethulwe kukomiti yedale leSenate okuveza ukuthi kusekude ukuthi ilizwe leMelika leZimbabwe amazwe omabili abe lobudlelwano obuhle. Thumelani text message kunombolo ezithi 001202465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe, Inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele World Health Organization ithi sokumele kwenziwe umkhankaso wokulimukisa abantu ngengozi emgwaqweni okufa khona abantu abedlula isigidi ngomnyaka. Umongameli Donald Trump wakwele Melika uthi uphenyo lodaba lweRussia yilo olwenza ukuthi engathakazelelwa ngabantu abaningi elizweni leMelika. Ukuba lukhuni kwempilo okudalwa ukutshabalala komnotho welizwe sokubangele ukuthi abasakhulayo badinge indlela zokuziphilisa ngokwenza imisebenzi yezandla etshiyeneyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lo umsindo wokukhanda amazenge awenziwa ngabaphila ngokuthengisa izinto ezifana lembiza, imiganu, lamagabha eHarare. Abanye ngabathwala impahla zezihambi ngezinqola besuka esitishini samabhasi eMbare, ukuthi abanye ngabathengisa okutshiyeneyo okugoqela inkuni lezithelo. Omunye wabasakhulayo laba ngumnumzana Tatenda Sau opheka isepa yokuhlamba impahla ayithengisa eMbare. USau uthenga umsobho wentanga zotshinda lendumba kumakhampani alungisa amafutha abesepheka ngawo isepa. Uthi loba nje isepa ezitolo ibiza $3, eyakhe uyithengisa nge-$70 kuphela emizameni yokuhuga abathengi. USau uthi lanxa kunjalo ziningi iingxaki ahlangana lazo.
Isusu noita zokuthengisa sipo zatinozvigadzirira tega. Tinowana maro materials edu kubva mu
tinasithengisa isepa esizilungisela sodwa. Sithola into zokuphekisa kumankampani alungisa amafutha okuphekisa. Kodwa kulezi nsuku sibona ngani kungcono ngoba ezitolo isepa isidula, ngakho ke okwakhathesi abantu babuya bezothenga kithi ngoba silentengo eziphansi. Ngibona kwasinceda kakhulu ukukhwela kwentengo yesepa ngoba sekusivulele amathuba okuthi isepa yethu ithengwe. Kodwa silodubo lokuthi singathengisa isepa yethu ngemali yebhondi. Inkampani esithenga kizo into zokuphekisa zifuna sithenge ngemali yaphandle. Sicina sisiyathenga leyo mali emsikeni wensitha, okuyinto eludubo kithi.
Omunye owenza umsebenzi wezandla ngumnumzana Dinashe Ganda othengisa inkuni endaweni eyazakala ngokuthi imajubheke elokishini leMbare. Uthi uhlangothi lukahulumente olubona ngezemvelo olwe-Environmental Management Agency alusabaniki amaphepha okutheza inkuni eHarare, ngakho ke sebezithola echegutu. Uthi ibhizimusi yakhe kayenzi kuhle ngenxa yokuguqula kwesisindo sohlobo lwemali yama-bond notes. Badlela evalweni abathengisa inkuni bengelamaphepha abawanikwa yi-Environmental Management Agency. Kwesinye isikhathi bagcina bengasela lutho lokuthengisa ngoba inkuni zabo ziyabe sezithethwe ngamapholisa ekhansili yeHarare. Omunye ozisebenzelayo ngumnumzana Thabelihle Mpofu othengisa okuvimba ukuthi omakhalekhukhwini bengadabuki bengawela phansi lamacici abomama. Uthi ikhansili kufanele ingezelele indawo zokuthengisa impahla ukwenzela ukuthi bangahlaselwa ngamapholisa. Umpofu uthi isimo singaqhubeka phambili simi kanje edobheni leHarare kuzagcina kusiba lamasela amaningi.
Akunzima ndoda, into kathesi zinzima njalo asenelisi ukuthi sihlanganise. Lokuthi imuli zethu sizazigcina kanjani vela sazi. Into zakhona ziphelile, imali yakhona elizweni vela isabambeki, zonke into ziyadula, awuthengeki vele konke lokho. Ngapho ukuthi uphile usedolobheni, amapholisa ayabelokhu esigijimisa. Sithi ukuhlukunyezwa ezitaladeni, sithi ukuthi ekuthengeni into zakhona vele zingasathengeki, imali yakhona abasebesikhwezele. So yikudinga ukuthi ubone ukuthi ungenzani khonapha edolobheni ngoba silokubamba-bamba siyenza izidindo, siyabambanisa amaposta, kodwa ukuthi ukwenze uchelesise akwenzakali.
Umsekeli kanobhala uhlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF umnumzana Louis Mathuthu ukhuthaza abatsha ukuthi bazinikele ukusebenza njalo baphatheke kunhlelo zikahulumende ezikhangene labatsha ezinjengokwakhiwa komgwaqo oqhumanisa idolobha leHarare neBeitbridge ozakhatha abantu abaningi.
As the leadership of the state, tonight, the city, am I here to must understand that an economy functions in an environment where I want to work together to work on certain things as a whole, as a united and peaceful people, but also you know, we encourage that our young people also get time to go through certain key issues and understand them, particularly those that have got something to do with the economy. Economy is an agro-based economy. Clear one to that are on farms, including a few young people, because not majority of them were able to get land. But they should be productive.
Kodwa abatsha bathi kungcono ukuzenzela kulokulinda imisebenzi kahulumende egcinelwe kakhulu abalandeli bebandla lezanupf. Bacela kusomandla ukuthi ancede abantu bezimbabwe abathwele amagabha avuzayo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
What's a Friday? In ambaling komine wena. We baba, gonze magunong saba. We baba, long seven supogi.
Ugotelo, what's a Friday? Namusha siamba lembabazane yombongi utisaya moyo kusaite. Pete nkondlo zake ezikhothoza umomo ose Zimbabwe. Untungamili nkomo Studio 7, usiphalo ludaba.
Dear AD, ndoda kuqina, ndoda kusadalala, ndoda wepasine mandu, wena kudonga kwaro. Because I'm a citizen, kambuti nyenzen. I hate a poem whose punchlines are bitter crescendos. Once I thought this Second Republic will give me an opportunity to write, recite and record poems of happiness filled with glee. But alas, contrary to my wishful, prayerful new beginnings, I'm thinking in deep shit. What exactly is happening, my president?
Kwenzakalani kahle kahle mongameli? Lo ngumbuzo obalulekileyo obuzwa ngumoyo oxide kunkondlo yakhe le eyincwadi ayilobele umongameli Emmerson Mnangagwa elesihloko esithi DAED. Limbongi ikhala ngokoma kwempilo okubangelwa yikudula kwezinto lokusilela kwamafutha ezimota isithi inhlala kahle ebiloyiswa ngabantu phansi kombuso kaMnangagwa isibuye yaphelela eboyeni njengezithukuthuku zenja.
Stuck by the roadside in melancholic hazards, continuously flashing on and off, signifying imminent danger of a rusting fuel tank and later on rusting lights of Zimbabweans. E.T. and the Waskolisa. The crocodile government is playing crocodile economics in a landlord country. Ukogonke loku uti mkotentini. Konde stain kuvea chiwenga. Sespenduga makanyana ata ngukulepana. Kembo kampel mohati sesungumaya tezizweni. Kanti lali kalela na mapatapata batala. Lingela mazwane.
Uyalandisa umoyo oxide.
Engutsho lapha ukuthi khona ubunzima esibhakane la kweZimbabwe buduna buloboya bulempoko nxa ngingathi ungakubeka kuhle uyathola khona sobuxhwalile ukusolakala kwefuel ukusithwalisa enzima ukudula kwezinto sengathi bona labo ababusayo kabangenele besikhulile kubona babunzima njalo ubunzima esikhangelene labo ngoba ezibhedlela imithi ayitholakali ithengwa ngama-US dollar.
Bakithi mina angisikhone sasezwane esinyele endleleni sithemba inkani. Cha, ngingowenkayi kodwa ngibhothele endleleni kanje njengoba nje kunje ngoba umgwaqo wakithi wasenkayi lunkankalu. Kangila nkani lawo since 1980 it has become an alternative latrine.
Kule ethi Nkayi Road umoyo oxide ukhala ngokuchabalala komgwaqo oya enkayi wona athi usuqede abantu ngengozi zezimota.
Amabhasi enkayi abheuka egcekeni sibhewubhewu kanti konakelephi komajoy. It has now become a black spot. Two accidents so soon. MPS ngawanda amabhanta amabhadi. Jamela Express kula majoyi nako majoyi. Why bus accident same spot? Perhaps It's the road. Nkai road. The Nkankalu case.
Kusi kasi sele ngomgwaqo wakini lo okhala ngawo.
Hayi, umgwaqo wenkayi injongo yekezi. Owathi uzulungisa umdala waze wazithulela. Kuyafanana. Yabona enkayi kunzima madoda, umgwaqo awuhambeki.
Kulale njalo elesihloko esithi My Listening President.
My Listening President, you have listened enough. Perhaps now is the time for us Zimbabweans to listen to you. Kuluma ndoda.
Uthini lapha mbongo?
Wazetha ngelithi listening president olalelayo mhlawumbe ekumfikeleyo kubana hayi uselalele kwenela sesifuna ukuthi khona ke sizwe kube ngu-speaking president okhuluma labantu okhuluma lesizwe
nyini ngumbhonklanti lisazothwebuza ngumgugudu leli lizwe kaliphoziswe. There is too much bruhaha, there is too much holipoloyi, there is too much halapalo. There is too much yabadabedu.
Hayi uyingwenya moyo oxide bekukuhle kuba lawe kuhlelo.
There is no hocus pocus. There is no halakaza. There is no mental color method, my president, that can solve this Zim fracas. No deep tent is mashon can deliver this Zim from Finfo. No Paula Sangoma can makos and heal this Zim fracas. Even the Junta's commandos and 5th Brigade cannot force the economy to behave. Sikokoza imbiza ebilayo ngolimi. Kahle kahle, my president, are you still the voice of God? Or you are safe and sound as they target the criminals around you? Anyway, lo otha kulaleki mawule mali, thina kasilali kanjani eZimbabwe singelayo. Lo otho omunye phezu komunye is a true prophet and he must go deeper. Ngoba kukuma fuel queues akukhulunywa. Lo othi mdala chauya, kaduza nini lo mdala? Jays, lisakhuluma na ilitshe likaNtunjambili. Hlezi usamamosi mxolele, sinanke usamandu. My listening president, perhaps now is the time to be a speaking president.
Imbongi leyo uDesire Moyoxide phethe inkondlo zakhe ezichothoza umama waseZimbabwe ngesizweni inkondlo elandelayo.
Balagwe, my son, bathi kukurawundi is a sensitive issue. We must not talk about it or raise it in public. I am sorry to those who have made open Kukurawundi dialogue their license to kill. We can't stop raising it until they put it to rest. In Matabeleland and Midlands, we have no identities, no IDs, no ego, and no drives to belong to this national agenda. Our homesteads were burnt down. Our parents, families, and friends were buried like a pile of leaves on a madman's compost heap. Our kukuli koliko chickens were chopped and chowed. Our cattle rustled, roasted and baskarapelo pasi. Our dogs were deleted to the ocean stink. Ngisho lempukane zakithi zaphela tu ngombhuqazwe. Balagwe, liqiniso hantsho lawo wafela lona. My son, let me address this issue. DAED and the Mokriante Commission. What is this ngxaki isidwekla? This is stinking harassment of Wisdom Nkwananzi after his innocent testimony. What is it all about? Dear ex-president Motlante and the commission, Wisdom Nkwananzi had said, after my testimony, bazani chwamuchwamula, and what did you do? Akuvumi ngithule, akusizi ngithule. Why harass and persecute the truth? Why confront and arrest the truth? Why incarcerate Wisdom Nkwananzi? It's not about Wisdom Nkwananzi. It's not about Mthwakazi Republican Party. It's about us, the people of Matabeleland, whose narrative is soaked in blood from the Kukurawundi genocide. It's about our names, man. Ozalempi, Osenzeni, Oshupegile, Osoneni. Harassing, torturing, and incarcerating Wisdom Nkwananzi for testifying against the regime is synonymous to the herald state of emergency to eliminate the truth to kill Jesus. It's a license to kill. DAET.
Hayike uyaqhubeka uMoyoxide uDesire olendlebe zokuzwa ngabona uzwile olimvalelisayo ngosithandekile mhla
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.